manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro ndira 6/2025 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reHouse of Representatives muAmerica rotarisirwa kutambira zviri pamutemo nhasi zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vanowedzera negore nguva yekushanda kwemukuru wemauto enyika eZimbabwe Defence Forces vaPhilip Valerius Banda. Urumende yambira vanhu kuti vangwarire mafashamu emvura. Indiwe memwe emisoro enhauzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare reparamende remuAmerica reHouse of Representatives nhasi riri kutarisirwa kutambira zviri pamutemo zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa muna Mbudzi gore rapera. Urongwa uhu huri kuitirwa muWashington DC kunyange madonha chando chakawanda kana kuti snow zvapa kuti mamwe mapazi ehurumende asina kukosha avharwe. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris ndo vachazivisa nezvekutambirwa zviri pamutemo kwezvakabuda musarudzo. Amai Harris vakakundwa musarudzo iyi nava Donald Trump. Makore mana adarika pakaitika mhirizhonga inotyisa padare reparamende reUS Capitol apo vamwe vatsigiri vava Trump vaida kurambidza nhengo dzedare reparamende kuti dzisatambire zvainge zvabuda musarudzo pakakundwa vaTrump nava Joe Biden. VaTrump pasina humbowo vaiti sarudzo dzainge dzabiridzirwa. Rwendo runo panze pedare iri pakakomberedzwa newaya uye nemapurisa akawanda zvikuru. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata gweta uye vachitungamira sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Zuva iri rakakosha because izuva rakuti yatingati kufinaliza nhauriro dzakabuda mumaelection. So certification iri important. Pakuti paichangozongozo pera va Trump teta kutoziva kuti pamutemo ndivo vachave vari president wenyika.
Zvamira zvakadaro tinoona kuti munguva yapfuura pakambowanikwa ipo va Trump vachiwanikwa vachidyiwa musarudzo nava Joe Biden. Pane zvakaitika imo muno muAmerica zvakazoita kuti vamwe vanhu vasungwe. Mungatisananguro here kamira sei ipapo?
Ya, zvakaitika pakahwina vaBiden zvino zvakagara zvakashoreka nekuti pakaitawo vamwe vanga vasingawirirani nemaelections yavo vakazozviexpressawo nenzira isiri pamutemo. Saka takaona kuti vana kwawanda vakazoenda kuCapitol vachizoita violence. Izvi zvunhu zvokuti patiri kupinda apa sezvatiri kuonawo zviri kuitikawo muzuva ranhasi hapana atingati masainzi ekuti pangave pachiitika dambudziko iroro nekuti zviri kuita sekuti madhemokrats nemasupporters avo vakabvumawo zvakabuda musarudzo ende zviri kuita senge vari kurespektawo atingati maprocesses ari kuitika nhasi. Saka zvinhu zvakadaro hazvive zvichiva zvichitarisika muzuva ranhasi nemaonero ati kuitawo ikunze.
Tinoona kuti zvekuwanikwa izvozvi vadare vachiwanikwa ivo vachitsinhira zvakabuda musarudzo zvinoitwa kudare reCongress zvakakosha sei kuti zviitwe kumatare iwaya epamusoro?
Ya, America ine ma systems au ema election anova ma electoral college. So pano itwa sarudzo paipaya pano wina munhu zvinhu kuwina kwaanenge waita ikokoko kunofanira kuenda kuCongress because se Congress ndo atingati gungano rino set fire atingati ma elections yaya. Saka zvinhu izvi pamutemo tuma kuti zvinhu zviri procedural zvinongova zvinzongo verifya kuti aiwa sarudzo dzakafamba zvakanaka ende dzakaenderanawo zvikare nebumburo remutemo ende maprocesses ese aripo saka pachirungu tongangoti inongove formality yekuti zvinhu zvakadai so zvive zvichiitika muhistory yeamerica handioni sekuti pangave pakaita dambudziko rekuti congress inogova kusacertifya maelections but izvi zvinhu zvagara zvichingoendawo nebumbiro romutemo zvichingova zvichingozocertifywa in terms of yatingati procedure yekuti president anozouya azova achitora chigaro
vanga vari gweta uye vachitungamira sangano rinorwira kodzero dzevanhu reall hands on justice vakennedy masie vari parunare kutexas muno muamerica namavelas muhlanganya uye westudio 7 mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa wawedzera negore nguva yekushanda kwemukuru wemauto enyika yezimbabwe defence forces vaphilip valerius wanda kubva musi wa24 2024 kusvika musi wa23 mbudzi 2025 izvi zvaziviswa nemunyori mukuru wemutungamiri wenyika pamwe nedare remakurukota vamartin rutwaya vasiwanda vave nemakore makumi manomwe ekuberekwa vakasarudzwa kutungamira mauto ose muna 2017 vachitora basa rainge rasiyiwa naretired general Constantino Chiwenga ava vemutevedzeri wemutungamiri wenyika dare ramajistrate muHarare riri kuenderera mberi richinzwa chikumbiro chasachigaro esangano resouthern african human rights lawyers vatalend rusere chekuti vatongwe vachibva kumba kana kuti vange vari muhusungwa pamhosva dzavari kupomerwa varusere vaudza dare kuti havana kuita zvekusungwa asi kuti vakapambwa vakashungurudzwa vasati vaendeswa kumapurisa hwavo usiku godwin mangudya anotipa nyaya inotevera
varusere vati vakashamisika nekupambwa pakati pevanhu vanodarika zana vainge vadzingwa kuBotswana musi wa23 zvitagore rapfuura kuPlumtree vaudzawo dare kuti zvinokashamadza kuti vakasungwa muZimbabwe vachinzi vainge vataura mashoko anonzi akakonzera mhirizhonga kuMozambique nemuSadik asi vasina kusungwa kuSouth Africa uko vanonzi vakataurira mashoko aya mupurisa ari kuferefeta nyaya yavo Detective Sergeant Edmoch Chimera vati vainge vasipo pakasungwa varusere vachiti ivo vakapiwa basa rekuferefeta nyaya yavo chete vatiwo havangataure kuti sei varusere vasina kusungwa kuSouth Africa vachiti ivo vanoferefeta nyaya dzemunyika muno chete vachimera vaudza udare kuti vanopikisa kuti varisere vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso nekuti havana pavanogara muZimbabwe varusere vati pane hama yavo yaita chitsidzo chekuvachengeta muZimbabwe kudzamara nyaya dzavari kupomerwa dzatongwa uye vasvitsa umbowo uhu kudare mutongi wedare vaishane sumatova ati achapa mutongo wake panyaya iyi mangwana mutauri wesangano remubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira muZimbabwe reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo vaudza Studio 7 kuti vanoshushikana nemabatirwo akaitwa varusere vachiti kave katsika kakaipa kave kuenderera mberi muZimbabwe
zvinoratidza kuti vatungamiri venyika ino yeZimbabwe vane chekuvanza maringe nezvesarudzo dzakaitika kuMozambique sei iwo vari kuti anenge angotaura nezvazvo kana kukomenta anobva abatwa nekumbunyikidzwa zvakanyanya
muna chikunguru gore rapera vanorwira kodzero dzevanhu vanoti muzvare namatai kwekweza varobson chere navasamuel gwenzi vakapambwa panhandare yendege yerobert gabriel mugabe ndokuzoendeswa kumapurisa pave paya uye vakumalo vanoti zvese izvi hazvina kunaka
saka zvese izvi zvinoratidza kuti hurumende yedu ichine kumbunyikidza kodzero dzevanhu zvakare haidi kuti nyaya yekodzero dzevanhu itaurwe nezvayo
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu mandevere vaudza Studio 7 kuti dare repamusoro-soro rakatotonga kare kuti kana munhu akaitwa zvekupambwa nyaya yake haifaniri kutongwa nekudaro varusere vanofanira kusimbirira kuti mhosva dzavari kupomerwa dziraswe. Varusere vari kupomerwa mhosva dzekutyora mutemo wokupinda nekubuda munyika weImmigration Act, pamwe nekukurudzira mhirizhonga nekusagadzikana munyika yeMozambique nedunhu rese reSADC, zvichitevera sarudzo dzakaitwa kuMozambique muna Gumiguru. Vanonzi vakatenderedza mashoko paWhatsApp, audio nemavhidhiyo vachikurudzira vanhu vekuMozambique neSADC kuti vasatambire kukunda kwebato reFrelimo musarudzo idzi. Varusere vanonzi vakatenderedzawo mavhidhiyo vachiti vanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvitanhatu vemuZimbabwe vakavhota musarudzo dzekuMozambique, izvo zvinonzi zvakatsamwisa nekukonzera mhirizhonga kuMozambique. Asi varusere avo vari kuzvimirira vari kuramba mhosva idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Hurumende inoti yakagadzirira zvizere kubatsira vanhu vanogona kuwirwa nenjodzi zvichitevera mafashamu ari kutariswa munyika kutanga nhasi kusvika musi wemugovera uri kutevera. Asi kunyange hurumende ichivimbisa izvi, nyanzvi dzinoongorora mamiriro ekunze dzinoti zvikwanisiro zvekuchengetedza vanhu kubva kumafashamu ndizvo zvisipo. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nhasi muHarare, gurukota rinoona nezvekutongwa kwematunhu vaDaniel Garwe vati kunyange kuri kutarisirwa kuti mvura iyi ichanaya zvikuru munyika yese, nzvimbo dziri kuchamhembe kwenyika ndidzo dzine mukana mukuru wekuzoita mafashamu.
Dzidziso yatakawana iri kuti kubva nhasi kusvika mazuva manomwe ari kuya tinenge tichikwanisa kuwana mvura inenge ichinaya. Mvura iyi iri kunaya munyika dzemusadhaki, kuZambia iri kubata nyika yese, kuMozambique iri kubata nyika yese.
Vagarwe vayambirawo veruzhinji kuti vachengetedze upenyu hwavo.
Tisarega vana vachifamba vega vachiyambuka nzizi dzingave diki kana nzizi hombe, vachiti ndokwanisa kuyambuka apa, anenge amafashanu vanokwanisa kuyeredzwa. Saka tobatsira vana kana kuchinaya, tiri kudzidziswa zvakare kuti tisayamire, tisahwande mvura pasi pemiti tinorohwa nemheni. Tisafambe tisina kupfeka shangu kana kuchinaya tinorohwa nemheni. Kana kwanaya tiri kukurudzirwa kunzi tiende kunogara mudzimba kuchinaya. Ndo dzidziso yatakapuwa nevekumet department.
Asi nyanzvi inoongororwa nyaya dzezvekushanduka kwemamiriro ekunze uye vachishanda vakazvimirira, vaFidelis Nyakudya vanoti kuvimbisa kwehurumende kunofanira kutsigirwa nezviito.
It's good kuti hurumende ine masoja nezvikopokopo zvinogona kubatsira veruzhinji kana pakaita mafashamu. Asi nyaya iripo ndeyekuti zvinokwanisa here kubatsira vanhu vakawanda panguva imwe chete? It's the capacity that worries me. Vanogona kuuya voti takagadzirira, asi hatizooni zvakaitika kuChingwizi goreriya zvichidzokorodzeka here? Disaster management inoda kugadzirirwa nezvikwanisiro nemari, kwete nemashoko chete.
Kunyange hazvo mafashamu emvura ari kutarisirwa munyika ari kunzi anogona kusasvika munzvimbo dzakaita seHarare, mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuguta iri recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vati vari kugarawo vakabatira hana mumaoko nekutyira mafashamu.
Tichikurudzira vagari veHarare kuti vanhu vanogara munzvimbo dzakafanana nedziri pachingwa anoti low lying areas kana kuti mumapani kana munzira munzvimbo dzakadzikira, kana vane mavaluables kana kuti zvinhu zvakakosha kana kuti midziyo inenge iri tarisiro yedu yekuti vange vanobvisa midziyo yavo panzvimbo idzodzo, uye zvakare kana kugara munzvimbo idzodzo zvinenge zvisiri zvakanaka kana kuti zvinenge zvisiri zvinhu zvekuti kunenge kuri kuzvisa munjodzi.
Muzvare Sharon Mada, imwe nyanzvi inoroora kudzivirirwa kwenjodzi neveruzhinji, vanoti kuti nyika isarasikirwa neupenyu pamwe nezvivakwa, hurumende inofanira kutora matanho makuru mukudzidzisa veruzhinji pamusoro penjodzi dzinogona kuvawira munguva dzakafanana nemafashamu.
Chingaitwe nehurumende kana mabato akazvimiririra ndechekutumira mashoko echenjedzo kuburikidza nemaredhiyo, matv, kana uye kushandisawo vatungamiriri venharaunda. Chechipiri, kuva nenzvimbo dzeutiziro dzinenge dzine pekugara kana kuti pekurara, dzine zvekudya nemvura nemishonga ingakurumidze kudiwa nevanhu. Chechitatu, kuva neurongwa hwekuburitsa vanhu munzvimbo dzinenge dzine njodzi kuenda kunzvimbo dzakakwiririra. Chekupedzesera, hurumende inofanira kuva neurongwa hwekugadzirira kutumira vanonobatsira avo vanenge vatowirwa nedambudziko irori.
Mwedzi wapera, Zimbabwe ndeimwe yenyika dzakasangana nemafashamu emvura nedutu mupengo remhepo yainzi Chido kunyange hazvo mvura iyi isina kuzoparadza upenyu nezvivakwa. Mvura iri kutarisirwa kutanga kunaya nhasi iyi inonzi ichanayawo zvine simba kunyika dzakafanana neMozambique neZambia. Pakaitika mafashamo emvura mugore ra2019 ayo anozivikanwa nekunzi Cyclone Idai kunyanya kuManicaland neMasvingo, vanhu vanodarika mazana matatu nemakumi mana vakafa, vamwe mazana maviri nemakumi manomwe nemapfumbamwe vakangotsakatika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa. Zimbabwe!
Nyanzvi munyaya dzekurima variwo murimi ane mukurumbira kumacheke kumashonaland east vavalentine ziswa vari kukurudzira varimi kuti vashandise mukana wemvura iri kunaya mazuva ano kuti vaenderere mberi nekudyara mbeu dzinokasika kuibva. Vamwe varimi vanonzi vave kumanikidzwa kudyara patsva mushure mekunge zvirimwa zvavo zvakambenge zvamera nemvura yakatanga kunaya zvatsva nezuva rakambenge rabata nyika mazuva adarika. Kunonoka kunaya kwemvura kunonziwo kwakanga kwakanganisa zvirimwa mumatunhu akawanda emunyika anosanganisira Matevelin South. Asi mutungamiri weAgritex mudunhu iri vamukunjulerwa Ndlovu vakaudza bepanhau reSouthern Eye kuti mamiriro ezvinhu ave nani zvichitevera kunaya kuri kuita mvura. Ngatinzwei hurukuru yataita navaziswa pamusoro pemamiriro yakaita zvinhu.
Murimi chaiche anoda kurarama nekurima apane kuruza hope. Infacti varimi tisone kunezi takapusa manezi wefrench kuti zvimwe zvinongodaka. Manayiro ari kuita mvura mazuva ano nezviri kutaurwa nevanotaura nezvekuti zvishaire pamasei zvichange zvichanaka. Let go but mvura zviri kuzvichauyaya inokwanisa kuti mbeu dzikwanise kusvika. Asi chikuru chekuti vanhu ngatirime mbeu dzinochibvira kumibva kwete mbeu dzinotora mwedzi yakawanda isati dzaibva. Also tiite ruziviso kushuti yekurima iko zvino tirezevezo inonyanya kumirira to the middle of January, the first quarter of January tinge takwanisa kurima mbeu dzinokwanisa kuchibvira kuibva.
Pane vamwe varimi vakanga vaisawo mbeu dzavo pasi asi tinonzwa kuti dzakanga dzatoratidza kufa nezuva rakambouya iri, vangaita sei varimi ava?
Ngavarimi patsva vakaurure chida vanongoitawo shumu fertilizer inenge shoma wezi fertilizer vagara vaisa kana inge vakaisa. But the best kukaurura kudzokorora kudyara patsva because injini yakabuda yacho yakabuda ine makwanzva makwanzva mishina yacho yakanyatsokunaka. Saka inge tikwazvo kuti dai varimi vadzokorora kurima zvingatibatsire.
Kwouyawo nyaya yezvipfuwo, muri kuona here zvaakukwanisa kunge zvichiwana rufuro kubva kutanga kunaya kwaita mvura uku?
Ini ndinofunga kuti pazvipfuwo apa zvipfuwo zvichawana uswa hwaakuita zvakanaka. Ukaenda mumamombe mune zvipfuwo mbudzi newai rufuro hwaakubuda zvakanaka hunoa zvakanaka ande nezore ririko mpefti kukura kwacho kutonakidza. Asi ngatikuyeruka kuti distocking kana kumbobisa dzimwe dzenhayarama dzichingowanda zvangonaka kuitira kuti dzishoma dzinosara dzimwe dzinenge dzavakwanaipakine dzoita kuwinda dzinge dzakakora zvekuti hadzizokwanisa kuafrictwa na dzikaita tishoma. But also nguva inowanza zvirwere zvirwere zvakafa nezvimwe tickborne disease ana January disease. Saka tongoramba takangwarirawo kudhibhisa kugaya mishonga inofanirwa kuchenesa zvirwere kuti uzo chikora hadzo asi dzinozobatwa nezvirwere.
Tichitarisawo madhamu nenzizi, muri kuona maane mvura here inokwana pamwe chetewo nevamwe vanenge vachitarisirawo kushandisa mvura yepasi yemadiridziro?
Madhamu hasati azara zvachose. Infact mvura yakona yakaita iyi haisati yakuyerera to the extent yekunda kunozadza nzizi. Ndakaona kwandakafamba inini iro shombe rino mimanzizi hanzati maane mvura water table yati yakwira.
Nyanzvi mune zvekurima vari murimi ane mukurumbira vaValentine Ziswa vari parunhare kumacheke kumashonaland east nestudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gorokota runoona nezvekudyizana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti North Korea neChina ndidzo nyika dziri pamberi kubatsira Russia kuti irwise Ukraine. VaBlinken vataura mashoko aya kuSouth Korea uko vari kushanya vachiti North Korea iri kupa Russia mauto nezvombo uku Russia ichidzidzisa mauto ayo nezvehondo. Kwasara mavhiki maviri kuti mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vasiye basa. Kukuwa hurumende yavo iri kuita chipatapata chekupa Ukraine zvombo zvayakavimbisa. Kurwisana nendege dzemhando yemadrone kuri kuenderera mberi pakati peRussia neUkraine. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira vanhu kuti vakoshese utano hwavo kubudikidza nekudya zvinovaka muviri uye kupotawo vachigwinyisawo miviri yavo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi mune zvekudya vaDiago Muguri vaudza Studio 7 kuti kudya zvine utano kunobatsira kuti vanhu vasarwarerware.
Inguva dzakaita sedzino idzi patinosangana nevazhinji vachinge vachidya zvakapfurikidza uye pamwe chete nekudya zvisingavaki muviri, zvakasanganisira zvikafu zvinenge zvine mafuta mazhinji uye pamwe chete nezvikafu zvinenge zvine shuga zhinji. Zvinhu zvatinenge tichikurudzira kuti vanhu vange vachidya zvikafu izvi zvine mwero, nekuti zvikafu zvakadai zvikafu zvinokwanisa kuti miviri yedu isangane nenjodzi dzakaita sezvirwere zvemwoyo kana vanhu vange vachidya chikafu chine mafuta akawandisisa uye pamwe chete zvinhu zvinokwanisa kuzokonzeresa denda reshuga kana chikafu chinge chine shuga yakawandisa.
Nyanzvi mune zveutano uye vakambova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vatiwo zvakakosha kuti vanhu vasadye zvinhu zvakabikwa kare.
Zvaunodya healthy diet ine mavegetable nemafruits akawanda, ine macarbohydrates mashoma, ine maproteins akainzanirana, asi hafu yezvaunodya zvofanana ngezviri zvemafruits nemavegetables. Tima whole grains and nuts akakosha zvikuru pautano hwemunhu. Nzungu, nyimo, zvimagrains zvatosangana nazvo, nyemba nezvakadero zvinopa utano hwakanaka kuvanhu. Ngatidyei izvozvo, ngati avoidei zvinhu zvimatined foods zvatinongotenga kusitoro zvakabikwa zviya zvine mishonga yakawandisa, mapreservative nezvimwe zvakadero. Kana uchida binzi, bika dzako kumba.
VaMadzorera vati pamusoro pezvekudya vanhu vanofanirwawo kusimbisa miviri yavo kana kuti exercise pachirungu, vachiti izvi zvinobatsira kuderedza njodzi yezvirwere zvisingatapuriranwi zvakaita sekuoma mutezo, zvirwere zvemwoyo, zveitsvo, magomarara nezvimwewo.
Exercise yakakosha pautano hwemunhu, inodzivirira zvirwere zvese zvandataura izvi. Munhu anofanira kuexercise nesimba. Tinokurudzira kuti uexercise 30 minutes pazuva zvine simba, uchidikitira. Kana wakaitawo seni ndamusharukwa kuti ndiexercise ndichimhanya 30 minutes handigoni, saka ndinofamba 5 kilometers zuva rega rega. Kungofamba 5 kilometers pazuva, nyange ukazviita mazuva mashanu chete pavhiki, zvatokwana, watodzivirira zvirwere zvakawandisa.
VaMadzorera vatiwo chimwe chakakosha pakurarama kune utano kusaputa fodya kana kutora zvinodhaka.
Fodya inokonzeresa cancer in any organ yemuviri. Inokonzeresa zvimwe zvakawanda, maheart attack, kuvhara kwetsinga nezvimwe hatingazvipedzi. Ungoziva kuti fodya yakashata.
Mumwe mukoti amai Rudo Alabu vatiwo kuzadzisa kuti munhu ave neutano hwakanaka zvakakoshawo kurara kwenguva inokurudzirwa.
Zvatinokurudzira, advise kuti munhu achiita inadequate sleep. Kaachiita adequate sleep, tiri kutaura zvekurara kwe 8 to 10 hours. Kunokurudzira nekuti kunobatsira futi kugadzirisa matishu emuviri. Tikufunga zvinhu zvakawandisa nemhaka ye the way upenyu huri mazuva taka. Ukatorara manje zvaka mahours andataura, kukufunga zvakawanda zvekufunganya zvezvi kunoitawo kushuma.
Nyanzvi mune zveutano dziri kukurudzirawo kuti vanhu vasanyanyofungisisa kana kuti stress pachirungu, vachiti zvinokanganisa utano. Vatiwo vanhu vanofanirwa kurarama vachiwanawo rudo kuhama neshamwari. Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization rinoti munhu akararama zvine utano zvinobatsira kuti ararame kwemakore akawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Makadini paStudio 7, makadini, makadini. Panapa ari kutaura ndimunyaradzi zvo ari paPretoria apa pasoshanguve. Ndiri sei sei koko. Kurudziro yangu iri kuvakomanawo. Vakomana vebhora. Vakomana vebhora ndiyo kune kurudziro yangu. Handina imwe nhau inini, ndinofarira bhora. Kuti vakomana trenai zvakasimba. Kombe uyu weAFCON uye muZimbabwe gore rino iri. Ndokurudziro yangu ikoko, vakomana avo, vakomana venhabvu. Squadi yeZimbabwe, simbai vakomana, ndinokusimbisai kuti tinowina. Ndatenda.
Haleluya. Regai ndikwasei mose vana vamwari kwekutanga mukati megore rino 2025. Anokwasai ndimufundisi moyo. Ndichida kutenda zvikuru kuvatendi vose pasi rino rose mukutanga kwegore vari puma 10 days. Ndinoziva kuti gore rino 2025 dinginjira raro. It's a year of fighting of everything. Kurudzira kuti tinofanira kuti tirwire zvinhu zvese zvidzoke zvinhu zvakanaka, kurwira mabasa, kurwira nyika yedu, kurwira upenyu huri nani, kurwira vana vedu, muchato yedu, zvose kurwira budiro, kurwira nhaka yakanaka, nokurwira kuti mvura inaye, nokurwa nekunyengetera. Ndokuti tinoziva kuti tikasanamata hapana chinhu chinofamba zvakanaka. Rusvingo rweJeriko rwakadonha nekuimba nokunamata nokuridza hwamanda nokutamba. Saka nesuwo tikanyengetera pamwe chete tinokunda.
Pastudio 7 maradi ndinogarawo mundoro kwanyamweda kunoku. Ndine kamotawo kangu kandinako kanowa tokutakura vanhu. Damburoteta nezinara ndiri kuti dai maikwatsa wataura. Vaderedze mitero yavo yatobhadhara kuzinare. Ndatoona makore maviri asimbobhadhara kupota ndingotogedhi ndichipo mapurisa mari. Saka vaudze vapromotisa mapurisa, mapurisa ndovakuita mari. Vezinara ngavadzikise mari dzavo. Saka tichakwanisa kubhadhara mitero yemotika takutongopota chinzvingana nemapurisa vanovapa mari.
Makadii tete Marvelous, makadii mose mhuri yeZimbabwe nevamwe vateriri veStudio 7. Ndinoambotaura pamusoro pababa Maketa. Vababa Maketa, imbomirai kutaura zvemamiriro ekunze. Michini yenyu yakafa, haina zvainoona pamusoro pemamiriro ekunze. Dai maiona kuti kumash west nedzimwe nzvimbo dzese dzichanaya mvura, ungadai makaudza vanhu kugadzirira mvura iri kuya muna January. Hamuna chamakataura. Saka nhasi uno mvura yatanga kunaya. Sekumash west kunana chinhoyuko, mvura yakatanga kunaya last week. Ima kutaura kuti kutanga mangwana mvura ichanaya zvine unyanzvi. Mvura yakatanga kunaya kudhara. Michini yenyu yamakasirwa nevarungu vamakamhanyisa kudhara ndiyamuri kushandisa. Saka chimbonyararai zvemamiriro ekunze. Siyai mvura inaye, siyai vanhu vangorima sekurima kwavaiita kare musina kumbovaudza. Vababa Maketa, hamuna chamunoziva.
Makadii paStudio 7 apo. Vamunangagwa vakagunesa zvakanyanya pavakabvisa vamugabe vanga vakombwa nembavha dzakawandisa. Vakagona 100%. Kasi vana veZimbabwe ngatimiremireiwo tibvise mbavha dzakakomba vamunangagwa dzawandisa kukunda dzanga dzakakomba vamugabe.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri veStudio 7. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti +12 4650318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaitezve kunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, nhasi tiri kutarisa nyaya yemafashamo emvura ari kutarisirwa kutanga nhasi muZimbabwe uye kutambirwa nedare reCongress kwezvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp nhamba dzinoti +12 4650318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Dare reHouse of Representatives pamwe neSenate muAmerica votarisirwa kutambira zviri pamutemo zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanowedzera negore nguva yekushanda kwemukuru wemauto enyika yeZimbabwe Defence Forces vaPhilip Valerio Sibanda. Hurumende yoyambira vanhu kuti vangwarire mafashamu emvura. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ene mufaro, ndini wenyu, Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndi kusemu ina Taboka Ncube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ka 6 kuZibandlela 2025 ngoTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Usuku lolu lungathi aluvumi ukuthi lufe ukuthi silukhumbule ngoba kwakulusuku sibili olwamangalisayo kakhulu olwenza iAmerika iyangeke kakhulu emhlabeni wonke.
Namuhla kubalwa ama-electoral votes eMelika ngesikhathi uzulu ekhumbula ubudlwangudlwangu obenzakala edalele Congress ngomnyaka ka-2021 kulandela ukunqotshwa kukamnumzana Donald Trump.
Lingqondo yona leyo engithi mina yimdabe yizim mentality ile nkinga yokuthi isidalela i-society ele-anarchy.
Umongameli Emmerson Mnangagwa yena ukukhefu namuhla uqhelise ngomnyaka esikhathi sokusebenza komkhokheli webutho uGeneral Philip Valerius Banda. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe sezibuyela lapho ezisebenza khona kulandela ukuthakazelela ikhefu lekhisimusi lokuqala komnyaka omutsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Namuhla lusuku lokubalwa kwama-electoral votes eMelika ngesikhathi kukhunjulwa okwenziwa ngabalweli ngabalandeli bowayengumongameli umnumzana Donald Trump abazama ukuphazamisa ukubalwa kwawo ngomnyaka ka-2021 kulandela ukunqotshwa kwakhe ngumnumzana Joe Biden. Abezindaba Reuters babika ukuba kugcwele amapholisa ensitha labanye abezomvikela eCapitol Hill eWashington DC okuzabalwa khona amavoti la awokufaka uTrump esikhundleni kulandela unqoba kwakhe umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris kukhetho lukamongameli oluqhutshwe ngolwezi. Izabelo zonke zilama-electoral votes athize athola ngokuthiwa ngama-electors ahamba lawo eWashington DC abalwe edalele Congress kube sekulotshwa incwadi yokuthi ngubani onqobileyo. UTrump wathola ama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 312 kwathi unkosikazi Harris wathola afika phosa amakhulu amabili lamachumi amathathu 226. Unkosikazi Harris njengomsekeli kamongameli nguye ozaphatha ukubalwa kwamavoti la. Kulabalandeli bakaTrump abaningi ababotshwa ngesikhathi bezama ukuvimba ukubalwa kwamavoti la. UTrump uthi uzakhulula bonke abavalele entolongweni engagcotshwa mhla ka-20 kuyenalinyanga. Uze sihlaziye udaba lolu Gibbs to Studio 7 uxoxe lomnumzana Rafael Mthombeni olandela ezembusazwe eseDallas, eTexas.
Usuku lolu lungathi aluvumi ukuthi lufe ukuthi silukhumbule ngoba kwakulusuku sibili olwamangalisayo kakhulu olwenza iAmerika iyangeke kakhulu emhlabeni wonke ngokwenzakala kwalo lolu suku.
Nxa sisikhangele siyabona ukuthi umnumzana Donald Trump wayengumongameli abantu bamvotele ukuthi abacabangi lokho okwenzakalayo kumbe bamvotele ngezinye izinto.
Yikho sibili okungathi kuyimangalisa ukwedlula ukuthi uDonald Trump onguye owachotshozelayo esasazela ukuthi kwenzakale lokho. Sebephinde njalo bamkhetha ukuthi abuyele abe ngu-president. Yikho ke ngaleyo ndlela kukhanya kuyamangalisa sibili ukuthi kwenzakala lokho. Ngingazi bona abanikazi abamkhethayo ukuthi bakubona njani, kodwa khona sibili into engazwisisekiyo sibili.
Ukuthi singakubona kusenzakala umnyaka ezayo nxa ukuthi omunye webadlaleli lama-Republicans enganqobanga.
Okwezinto kokhona ngalokho kuyisikhiwa ukuthi okhona i-president. Kwesinye isikhathi engxenye kungabe sokungaba yi-president khona ukuthi kuphinde futhi omunye athi ubani wakwenza lami ngizakwenza. Mbona ngathi kungenzakala ukuthi kusiya phambili kwenjalo.
Ye kodwa ke nxa sikhangela ilizwe leMelika athi yaziwa ngokuthi yilo phela elibambe kuhle lokuthiwa idemokrasi. So kujoni konke nxa kuzenzakala ilizwe leli.
Ukwehla kakhulu kwedemokrasi ngoba yona idemokrasi yakhona yakhanya sibili isiba isiba ngaphansi kokuhlolwa okukhulu ukuthi khona iyenzani ngaleso sikhathi. Yiko ke ukukhanya sibili kungathi kungaba yinto sibili na ehlisayo kakhulu idemokrasi ngoba angithi abanye babangathi bafanisa njengokuthi isifanana lamazwe akithi e-Afrika lapho esithi umuntu nxa ehlulekile ukunqoba kukhetho azifake yena mhlawumbe esebenzisa amasosha lokunye okunjalo.
Ukuthi bakhona abanye abe-Afrika bangakuthi phela nxa kusenzakala eMelika lathi singakwenza kulabo bangakwenza kona.
Kuvele kwayehlisa okokuthi ikusoneso sigaba kathesi ngoba njengoba njilwe laphana ngathi mina okuyinto yokuba yi-president. Baningi abatsho njalo ngoba ukwehla kwayo isehla isiba kusonesiyani isigaba sokuthi upresident ehlulwe aphikise athi yenana ama-elections arigiwe, ama-elections attended. Uphose sibili kubanika igunya laba abakuthandayo ukwenza lokho emhlabeni.
Umnumzana Rafael Mthombeni odabuke eZimbabwe olandele zombusazwe eseDallas eTexas khonapha eMelika. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena okukhefu namuhla uqhelise ngomnyaka isikhathi sokusebenza komkhokheli webutho uGeneral Philip Valerius Banda lanxa esefikise iminyaka yokuya kumpentsheni engamachumi ayisikhombisa i-70 years. Ngeviki edluleyo Mnangagwa ususe ezikhundleni umkhokheli wogatsha lwabacuphi olwe-CIO umnumzana Isaac Moyo kanye losikomitshi wamapholisa umnumzana Godwin Matanga wafaka abakhokheli abatsha. Uhulumende usanda kuqalisa iminyaka yokusebenza kwezisebenzi zakhe ezigoqela abebutho. Abacubungula ezombusazwe bathi uMnangagwa wenze lokhu ngezizathu zombusazwe. Sixoxe lo mkhokheli wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights umnumzana Khumbulani Maphosa.
Kumaviki ambalwa adlulileyo sibonile uhulumende efaka lokho kuthiwa yi-statutory instrument 197 oka 2024 okweze iminyaka yabantu yokuretire isuka ku 65 isiya ku 70. Njalo linto esivela kathesi nxa siyikhangela kuqakathekile ukuthi singayenzi ibe yindaba kaValerio kumbe indaba kaMatanga kumbe siyenze ibe yindaba kaMnangagwa kumbe eyezanu PF. Kodwa kasikhangeleni kakhulu as a system issue, sikhangele ilizwe lonke nje jikelele. Ungakhumbula kuke kwathi eminyakeni edlulileyo umuyi uRobert Mugabe uthe esegula sebangwa lezibi esegugile wabuzwa ukuthi kungani engachiyi isikhundla wathi kakho ongamchiyela. Lokhu kuyasibonisa ukuthi kule system esingathi yimgabe yizimo ebusayo eZimbabwe, isystem yokungachiyi izikhundla, isystem yokubona ingane abantu kumele bahlale ezikhundleni bafele ezikhundleni, isystem yokuba entitled to izikhundla. Le system ngasiyiboni kuphela enxa ukhangele kumaybe ku-security sector kumbe ukhangele ku-presidium, but uyayibona even kuma-members of parliament. Silama-members of parliament umuntu even whether ngabe zanu PF kumbe ngabe opposition, abanye babo umuntu waqalisa ukuba ngumember of parliament since 2000 kafuna ukuchiya, uyabe lokho entshintsha ama-constituency kuphela efuna ukuhlala aze afele ekubeni member of parliament. So there is a Mugabeism mentality philayo eZimbabwe engafuni ukuchiya izikhundla.
Ungathi kulomthelela bani lokho?
Lingqondo yona leyo engithi mina yimgabe yizimentality ilenki
inkinga yokuthi isidalela isociety ele anarchy ngoba abantu abatsha abantu sakhulayo khathesi abalali ithuba lokuthi labo bathole ithuba lokutshengisa ama skills abo so okuzenzakala kuyini ukuze labo bathole ithuba lokutshengisa ama skills abo bazacina besenza udlame kumbe besenza umvukela bekhipha laba abadala ukuze labo bathole phela ithuba lokubusa bathi nxa sebebakhiphile laba abadala bona bangena bazafuna ukuthi labo bangasuki labo bazafuna ukuhlala baze bafele khona ngoba bethi lati sakulwela lokho kuyinto
umnumzana Khumulani Maphosa ngumkhokheli wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights. Okhokhela uhlangothi lukahulumende olubona ngezamadolobho lezemaphandleni umnumzana Daniel Garwe uthi kuza kuna izulu elinengi eZimbabwe kusukela namuhla kuze kuyafika iviki ezayo. UGarwe utshele intatheli izindaba ukuba abantu kumele baqaphele ngoba izulu leli lilakho ukudala umonakalo omkhulu. Kuyaphithizela emagcekeni endizamchina elizweni lonke ezilindweni zamabhasi lemingceleni phose yonke elizwe ngoba abadabuka eZimbabwe sebebuyela emazweni abasebenza kuwo kulandela ukuthakazelela ikhefu lekhisimusi ekhaya labangane lezihlobo ngokubika uEzra Chisasman.
Iningi labo lithi lihlulukelwe ngoba selibuyela emsebenzini lijiya ihlobo ekhaya. Unkosazana Sithandazile Nkomo ohlala eBritane ogadeni zamtshina izolo sebuyela uthi wakholisa kobulawayo.
Indawo inandi leyana ikholisile bakithi khusimuli lemuli labangane but kodwa sesibuyile back in the UK. Seyinhle ngabanjwa iflu bazalwane hayi kunzima la. Umqando wakhona manazi 1 degree. Ngiyalungiselela ukuthi ngize futhi ngoMay izohlatshwa lilanga at least it's much better.
Unkosikazi Sithembiso Dube ukholisile kakhulu. Uthi uyaphenduka ekupheleni kwenyanga.
Nanhlale eBotswana sebenzele eHaveroni ngumbalisi. Iholiday kumnandi ngikholisa ukudla kakhulu. Ama-fruits eZimbabwe, ama-vegetables eZimbabwe. A healthy, organic. I really had a great time. At Christmas time, meeting my relatives and friends. Kunokudla oku-healthy eZimbabwe. Mina ngiyabuya ngo-end of January.
Omunye othi ube lesikhathi simnandi ekhaya unkosazana Sisa Nkomazana osegade ibhasi esiya emsebenzini eGoli.
Sembuyele eGoli. Kube kumnandi kakhulu nje into ziyadura kodwa hayi lokumnandi. Indawo nje zivele ezokujayiva izode simnandi kakhulu. Ukuthula ipisi labantu abalothando yikho engithanda kakhulu.
Omnumzana Emmanuel Dube uhlale eBirmingham eBrithani. Simtholile sesilindweni sendizamtshina seJoshua Mqabuko Nkomo Airport eselubhekise khonale.
NgiseZimbabwe kuholiday lapha eBulawayo ngasuka ngaye emakhaya. Bekuchisa khona le izulu liyana khona sengisuza ubuhlungu siba sengivuyela emqandweni ke manje.
Unkosikazi Sihlimukile Nkala uthi ikhefu lakhe alimjabulisanga.
Ngibuyefela busi. Ayi holiday be right impela but eish khonokho nje ukuthi amanzi amagetsi kuyahamba bekungasiphathi kahle impela.
Lo nkosazana Natalie Ncube ohlala eMelika uthi ukholisile lehlobo labangane.
Khisimusi bemnandi kakhulu besijabula lesihlobo sisenkayi sibona ugogo malume labo babakazi sibona izihlobo zonke saba lesikhathi esihle sesibuyela emsebenzini eNew York mbuyela kusasa.
Kodwa kulabanye ababhekane nobunzima besekhaya omunye wabo ngumnumzana Abel Khumalo othi umndeni wakhe utshontshole impahla endlini kadadewabo kobulawayo.
Hayi bekumnandi akulanto engakhala ngayo kodwa inkinga engibe nayo ukuthi mhlaka 1 besilele endlini kasisi wami eluveve ebusuku ngithe ngiphaphama ngabo 2 ekuseni ngathula umnyango suvulekile. Sebethethe imali engaye 23,000 rands nefoni yami kodwa okunye nje hayi bekukuhle ekhaya. Ngijabule kakhulu.
Umnumzana Thembani Ndlovu umthali webhasi yeGodzilla ethwala abantu besiya kobulawayo besiya eGoli uthi kabenzanga imali eningi kuleli khefu.
Hayi khona akufani nokufani neminye iminyaka isenze ukuthi lo
competition is too much compared to eminyaka edlulileyo.
Amozi kaNdlovu agcizelelwa ngumnumzana Shakespeare Mpofu osebenzela ibhasi MJP Coaches layo ithwala abantu isiya eJozi. Uthi iningi labantu alilancwadi zokuhambisa ngaphandle kwelizwe.
Iproblem abantu abaningi abalama passport. So this day the border kunzima. So abantu esihamba labo sithwala abantu abalama passport kuphela. So yikho kwenza ukuthi kathesi abantu bengani bamithwana abantu sebasalinde ama passport abo.
Bamadolo nzima abanye abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe asebebuyela emazweni abasebenza khona. Bathi bakholisile ekhaya kodwa manje sebesiyasebenza nzima ukwenzela ukuthi babuye njalo ekhaya lonyaka kukhefu lekhisimuzi. Ngimelestudio 7 ngoBulawayo, igama lami Ezra Jesus Banda.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Israel lihlasela ngamandla eGaza lapho eselibulela abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amane. Ele Russia kubika lizama ukuhluthuna amadolobha ambala kwele Ukraine lincedisana lebutho lakwele North Korea. Isicelo somgcini isihlalo wenhlanganiso elela amalungelo oluntu eSouthern African Human Rights Lawyers omnumzana Talent Rusere sokuthi akhululwe ngesibambiso siqhubeke sihlaziwa lidale likamantshi namuhla. Urusere utshele idale ukuthi wathunjwa njalo watshaywa lokuhlukuluzwa engakahanjiswa emapholiseni. Umantshi omnumzana Ishaniso Matova uthe uzakwazisa isinqumo sakhe kusasa. Urusere weteswa umlando wokuphuma elizweni ngelamaphepha kanye lokutshokotshozela odlakela ngokuthumela amavidiyo ekhuthaza ezizalwane zeMozambique lamanye amazwe eSadic agoqela iZimbabwe ukuthi zitshengisele ziphikisana lokuvota kwabeZimbabwe ukhetho lweMozambique kanye lempumela yokhetho lolu. Uyalo walandula amacalala. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Masimba Kuchera odabuka eZimbabwe ohlala kwele Bhilithane.
Bona njengani kubuhlungu kakhulu njalo indlela uhulumende waseZimbabwe asebenza ngayo. Uza nanzelela ukuthi yena Urusere kayisiye umuntu owaqala ukuthi kwenzakale kuye ukuthi uyathathwa ngabantu abangasibo mapholisa ehlukuluzwe either ehandiswe emapholiseni kumbe bayahle bemdampe somewhere. So ubuhlungu njalo siyabesikhuthaza uhulumende ukuthi angasebenzi ngaleyo ndlela.
Udaba lakhe luqhubekela phambili ludluliselwa phambili njengoba obedinga ukuthi akhululwe ngesibambiso. Udaba lwangena ngolwesihlanu ladluliselwa phambili kwathiwa lizakhangelwa namhla. Namhlanje kwadluliselwa phambili uMantshi esithi uza kuphake isinqumo sakhe kusasa. Lokho li ubona njani nxa sikhangela ukuthi umuntu kuthiwa akalacala ukuze kufike esikhathini sokuthi usetholakale elecala umthethwanda?
Lokho akusebenzi eZimbabwe. Uyababona uMike Tshumombe lo mpofu basasekhona entlongweni after bezama ukuthi bathole ibail since engxenye last April kumbe last May. So ngawe uthi awumuntu ongasupporti uhulumende kumbe umuntu ongathakazelelwa ngababusayo uyahle wenzakale lokho ukuthi udaba lakho leyahle ludluliselwe phambili. Uyawabona abo-job seeker labahlale umnyaka iminyaka kumbe emibili akhona entlongweni ngemva kokubotshwa wakhe. So siyakubona ukuthi indlela uhulumende asebenza ngayo ehlukuluza abantu kuphela.
Umnumzana Masimba Kuchera odabuka eZimbabwe ehlala kwele Bhilithane ulandela ezombusazwe ubesecingweni leStudio 7 eseBhilithane. Ingcwethi kwezempila kahle sezikhuthaza uZulu ukuthi aqhakathekise impila kahle yomcabango i-mental health lonyaka ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane yengqondo yona elakho ukuphehla eminye imikhuhlane etshiyeneyo. Kubika uBathabile Masuku.
Abezempilakahle laba bathi abantu abaningi batshaya indiva isimo sokungahlaliseki komcabango abazithola bekiso kwesinye isikhathi ngenxa yenkinga abayabe bebhekane lazo. Bathi lokhu kuyingozi ngoba kungagcina kubangela ukukhwela komfutho wegazi iBP, ukuhlaselwa yimikhuhlane yengqondo, kanti njalo abanye ngabagcina bezibulala ngemva kokukhulelwa zindindane zomcabango umuntu engatholi ukwelatshwa. Izidakamizwa lazo zilomthelela obanzi kumpila kahle yengqondo. Nangu uDokotela Derek Matsika elandisa.
Ngasikhuma i-mental health sebesithi khona umuntu ingqondo yakucabanga njani, ikhululeke kungakanani. Umkhuhlane le eminingi wona yawuqala kulethwa yi-drug induced kumbe ukuphambana kwengqondo after umuntu sekwathatha izidakamiso lezi esizikhona kulezi nsuku. Okwesibili, kule mkhuhlane le hambi eyanduba khona emulini enziwe ngabo-depression or schizophrenia. Kuyabe kuyinto ukuthi ezikhathini eziningi abantu njengezimuli siyandukuyala ukuwu-accepta, sigcine sesithi hayi nxa umuntu uyazenzisa. And nxa kungasalatshwanga into lezi yize sigcine ubona umuntu egcina sezithatha impilo yakhe.
Umongi wakobulawayo uMnumzana Mxolisi Mathuthu uthi ungahlaliseki komcabango kutsho ukuthi umuntu akasela mpilakahle egcweleyo.
Nxa sikhuluma ngempilakahle asikhulumi kuphela ngokuthi umzimba awula mkhuhlane kumbe umuntu uyanelisa ukusuka laphela laphana, kodwa sikhangelele lo mcabango womuntu ukuthi yena vele umi kanjani. Kwesinye isikhathi sikukhathathe lula nje ukuthi umuntu usebunzimeni, kodwa ke lokhu kuyizinto eziyizo ezidala inhlupho phambilini. Uyathola ukuthi umuntu kasahlali emphakathini kumbe umuntu sesicabanga ukuthi aze ezibulale.
UMathuthu uqhubeke echasisa ngeminye imikhuhlane engabangelwa ukungahlaliseki emcabangweni.
Babe lama-BP kumbe kwesinye isikhathi beze betshayela i-stroke. Kwesinye isikhathi abanye babe bengasadli ngendlela eqondileyo. Kwesinye isikhathi begcine bebulawa lichukela. Abanye njalo yibo esigcina sibabona sebengenele izidakamizwa.
Oqeqetshe ngokuphathisa labo abasebenzisa izidakamizwa ikakhulu abasakhulayo uMnumzana Mthandazo Ndlovu uthi kuqakathekile ukuxhasa lowo odideke emcabangweni ukuze engaze wathatha izinqumo ezingagcina zimphambanisa kanye lalabo abaseduzane laye.
Toqala nje kufanele sisebenze ngaye sibone ukuthi how can that person have isuthi mental sound mind ebonto fanele kwenze lokho ebonto ngaphansi ezizelezi kusogcwele futhi lokuzibulala kwabantu ama suicide ama murder ama violence.
Lomthelela omubi emicabangweni yabantu ezigoqela ukonakala komnotho, ukusilela kwamandla kagetsi, indlala kanye lokusilela kwemisebenzi. Umhlali wakobulawayo uMnumzana Kwenzo Kuhle Malaba uthi ngempela isimo sibi.
Indaba ye-mental health indaba ehluphayo kakhulu, ngakhangela especially kubo baba abazibuleleyo kuningi okwenzakeleyo kibo. Becina berizotha to violence. Ziningi izinto ezenza ukuthi abantu becine bekhathazeka emoyeni, becine befika ku-extent yokuthi bezibulale.
Ukungatholi usizo olufaneleyo ezibhedlela kumbe kungcwethi ezibona ngokusebenza kuhle kwengqondo nxa umuntu engaphathekanga kuhle emcabangweni kubikwa kuyikho okubangela ukuthi abanye bathathe imphefumulo yabo. Nyakenye eZimbabwe iningi lalabo abazame ukuzibulala bekungabasakhulayo abaleminyaka yokuzalwa ephansi kwengamashumi amathathu i-30 years, kuthi phakathi kwabantu abazinkulungwane ezilikhulu i-100,000 abazibulalayo balitshumi lasitshiyagalombili i-18. Ngimele Studio 7 yikobulawayo, nginguBathabile Masuku.
Iviyo elivikela imingcele yakwele South Africa, iBoarder Management Authority, ithi kusukela ngomgqibelo kusiya kusa izolo kubotshwe izizalwane zeZimbabwe ezedlula amakhulu amabili 200 zizama ukungena kwele South Africa ngongekho emthethweni emfuleni uLimpopo emngceleni weBeit Bridge. UThuso Khumalo siphala lodaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Uskomichi weviyo elivikela imngcele yakwele South Africa iBoarder Management Authority BMA uMnumzana Mike Masiyapato utshela bezindaba ukuthi ngomgqibelo kuphela kulaba badabuka eZimbabwe abazinkulungwane ezilitshumi lasikhombisa 17,000 abangene kwele South Africa emngceleni weBeit Bridge. ngasikathi sinye uthi kubanjwe abedlula amakhulu amabili 210 abebezama ukungena kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Uthi iningi lalaba bantu babanjwe bengena ngezikepe zokuzibazela endaweni ezingekho emthethweni emfuleni uLimpompo. UMasiyaphato uthi ama-drones abasanda kuqala kwasebenzisa yoba siza kakhulu ukubamba laba abazama ukufohla.
When we arrest them, we bring them into the port.
Singababamba sithatha yonke imininingwane yabo ukuqela lama fingerprint. Qede lapho sibafaka ibhukweni lokungena elizweni labantu abangasavunyelwayo ukungena kwele South Africa okweminyaka emihlanu elandelayo. Kodwa nxa singabamba amagumaguma okuyiwangenisa laba bantu, bona siyabavalela esitokisini sibethe samacala ukuze bamiswe phambi komthethwandaba bagwejwe bayebika.
And we charge them for aiding and abetting and we take them to Musina police station.
Phezu kwaleli nani isikhulumeli se-BMA unkosikazi Meme Mkhotse uthi sekubanjwa beZimbabwe abaningi bezama ukuchaphisa ngulu emfuleni uLimpompo impahla ezijiyeneyo abazithenge kwele South Africa.
Most of these carriers of the goods do not have any documents with them.
Iningi labaphuma lempahla ngudlu laba abalawo amapassport baphuma lenhlobo yonke yempahla ukugoqela lamafridge amakhulu. Umbuzo ukuthi bawathwala njani ehlathini njalo indaba bengachaphisi ngendlela esemthethweni.
Umgcini hlalo enhlanganiso ye-SADC Citizens Democratic Society uMnumzana Trust Ndlovu uthi ukubotshwa kwabantu akusiso sisombululo sokumisa ukungena kwabeZimbabwe kwele South Africa ngokungekho emthethweni.
Kuzofakwa konke lokho ama-drones kugadwe kugijinyise abantu ngathi yilwani baphathwe kabuhlungu kanzima. Ikhumbule phela izalwane zaseZimbabwe ngomama ngosisi namadoda nabafana bonke labantu laba nabantu abadala basesasebenzisa yona leyo ndlela leyo ngoba abanye abakwazi ukuthi bangathola kwayona imali yokuthi bathole ipassport yokuthi bakhiwe ipassport. Sonke siyakwazi nje ukuthi ipassport yaseZimbabwe inzima uma unganayo imali awukwazi ukuyithola, itholakala ngemali ephezulu kakhulu. Abantu abantulayo abayihluphekelayo abakwazi ukuthi bangathola leyo mali.
Iviyo le-BMA lithi ababanjwe bengena kumbe bephuma kwele South Africa ngokungekho emthethweni bathi benza lokhu ngoba bengala mapasipoti njengoba ipasipoti yeZimbabwe ibiza amadola angamakhulu amabili lamachumi amahlanu $250 okwenza bephezulu kula wonke amazwe ezansi yezwekazi le-Afrika. Imizamo ekeyenziwa yile ntatheli phambilini ukuthola impendulo e-ofisini yommeli weZimbabwe kwele South Africa ngodaba lokuthi ithini ngezicelo zalabo abathi kayihliswe intengo yepasipoti ukuze wonke umuntu abe layo ilokhu ingakayitholi impendulo lalamhlanje. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguTuso Khumalo.
Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Sibingelele emsakazweni ka-Studio 7, sikibingele njani eminyakeni omutsha abasakazi bethu. Hhayi, siloke sizimamela izindaba, siloke sizimamela mpela, sithi libambe njalo liqhubeke ngomsebenzi wenu omuhle wokusifundela izindaba ezingathatha ihlangothi. Ngizothanda ukuphendula ukhono kwaba othi abantu ukuthi ngasiyamanya nasonke sivotele izaphu. Izaphu angiboni kulento esezayenza lapha neZimbabwe. Njalo izaphu igcwele ukuthi yona ifuna ukuthi ibuswe ngomuntu ngabantu bakonkomo kuphela. So iparty enjalo kusho ukuthi ngiyomhlobo wakho ngeyabantu bakonkomo kuphela. Izaphu kwakufanele ukuthi ikhethe umuntu ongasiwa konkomo, ikhethe ileader eyibona ukuthi izayiza izaphu phambili. Bengakhethi ukuthi lo nje bengumntakankomo sifakeni yena ezasikhokhelele.
Ngibingelele ekhaya. Ngicela usizo lapha. Kunomfowethu olahlekelwe yiphaswa ngamaphasipoti amabili ePlumtree. Amaphasipoti lawa mabili ngakaZwelani Tshabangu. Walahle ngezi-29. Walahlele ngani kuseboda ePlumtree. So cela usizo kakhulu ukubana ongadobha asize abantu bakithi, asize ngoba liyakwazi ukubana lezi nsuku impilo ipassport ma ungana passport angokuphila. So siyacela usizo kakhulu umnikazi wepassport nguZwelani Chabangu ongathola ngakhuluma ku studio 7 then sizomfollow back simthole mine nginga inamba lezi zifonile lapha yizwezi angazisebenzisa ukuzozithola uzonithola. Ngiyabonga ngomusa wenkosi yethu Jesu Kristu, amen.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Okwanamhlanje muli eZimbabwe siluqhuba lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo uDabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.